Ichokwadi zvinhu zvakumira zvakanaka mugadata zvakutongana ende anotongana nechisimba saka izvozvo zvogazi zvatarisa kuti zvinhu zvine zvakanaka asi pane manikidzo inoitwa neyouth kana uine bhizinesi vanhu vanoiskorwa kunzi vadarikirwa bhizinesi yeopposition.
Imii mune bhizinesi here kuwedza uku?
Hongu ini ndine bhizinesi, ndine bhazi, ndine tractor nepickup nechigayo paweather center. Ndopane ofisi yedu zvakare saka ndopandiri stations ipapo saka inini zvizhinji zvakaitika takanyeberwa namugabe tiri muhondo zvaaida kusevhesa vanhu akaona vanhu vane brain anovaita seanoda iye asingavadi.
Asi imi bato renyu kuri kuti vadzine munhenzva ndimi manzi mamutungamiri wenyika zvii zvamunoita kugadzirisa upfumi?
Maita zvakanaka ishoko guru kwazvo rinokosha iroro. Nyika chinonzi nyika iekonomi tiri paekonomi nyika ine zvinhu zviviri chinonzi ikonomi chekutanga kurima kana kuti farming chechipiri iindastry zvinhu izvozvo ndo zvinoita kuti nyika iwane kurarama saka zvinhu zvakadai saizvozvo hazvisi kufamba zvakaurayiwa zvese. Chechitatu makambani anomanufacture zvinhu afane kudisturbwa nokuti ndo anofidha indastry ndo anofidha farming handemberi.
Saka tichitarisa zviri kuitika izvi pangagadziriswa sei dambudziko remuzimbabwe?
Chekugadzirisa ndinochigona ino ndinochiziva ndosaka hondo yakata yakafambira mberi ndaigadzira zvinhu zvese zvendini mugaba anamhenda mubush but aisituma vanhu achisevhe vanhu vane brain saka chinoitika ndechekuti zvese ndikataura mashoko anopinza maningi iye anomhanyira kusekisheni yemutemo wendumenda kamutemo kanokava zvavanenge wataura kana waa kuzotaura iwaizvo ndozvemuroinokunyangosi kuparamenti saka zvinhu zvakaita saizvozvo ine handichakwanisa kuzvitaura ndozvozvitaura kana nguva yemarallies kana yemakampeni yasvika.
Vamwe kavanoti vadzine munhenzva vanobva vanyanya kunyarara tozonguwadzwa munguva yesarudzo chete.
Aiwa chinoitika ndechekuti ndakaseenzeswa ndobva vaona advantage neni ende pane mari dzangu dzavakatora 96 ndakasorosa mari kuargentina inoita $500,000 ikatorwa.
Yanga iri mari yei kwei?
Ndaikava ndida kukwidza 95 generation nepresidenda yacho 96.
Imi makagadzirira here kushanda nevamwe vanopikisa ava kuti munge muchipinda mumasimba?
Nyaya yamataura iyi ndofunga vanhu vari kuda chipo changu ini ndozvizvanuzvine chipo changu chanda kuwana mwari nezvingarangu saka ina handichari ndoda kumira seafrican national party nevanhu vana vachitigira seafrican national party zvekuzajoinama ndakaedza zvinzira dzese vanhu vakatora advantage kuti vawane vamwe vanoinga mari chete vasingainge kuti nyika isununguke kana kuti zvinogadzirwa zvigadzirwe saka ina handichaita zvesezvezvezvi ndinomira seafrican national party vanenge vachida kutitaure vanouya kuzojoina african national party toita adhozi yedu yatofana kutifambe tiri nayo ndopfungwa dzatinazvo nokuti ndakachenjedzwa kuti ndizosvika padanho irori zvee zvandaitarisira kuti zviitike hazvina kukwanisa kuitika saka ndaane marizi aripo ende ndinopika nekuna mwari nokuti mwari ndemusikeni pese.
Saka mune tarisiro yekuti muna 2018 muchakunda vamugabe muchienda kustate house?
2018 ndiani ndakagadzira zvakakwana ndakagadzira nyange mapasipoti ndichauya ikoko kumhiri kwemakungwa ikoko kunyika dzekunze tichitaura mamiriro ari akaita zvinhu zvese.